vachitaura nhasi muchegutu apo vanga vachishanyira guta iri mushure mekuwirwa nedambudziko rekorera iro rauraya vanhu vana pari zvino. Vanotsangwa vati dambudziko rekorera mucherechedzo wekuti hurumende yaimbove yemutungamiri wenyika varobert mugabe vainge vachitadza basa pamwe nechikwata chavo cheg40.
Izvizvi hazvisi inhamo inowanikwa kune vanhu vekuchegutu yekuti vatadza kuzvivandutsa. Inhamo inowanikwa kana hurumende inenge iripo isina hanya nekurarama nekuvandudza upenyu hwevanhu. Saka kana tichitaura nyaya dzemag40 nekutadza kwavo kuti nyika ienderere pamberi, mubayiro wacho ndo waakuonekwa uyu. Vanhu kufa nekorera rwechipiri munguva pfupi yegumi remakore.
Vamutsanga vati korera chirwere chinowanikwa munyika dzinenge dzakasaririra munyaya dzebudiriro. Vamutsanga vati hurumende itsva yava Emmerson Mnangagwa ichagadzirisa nyaya yeutano munyika.
Chirwere chekorera chinowanikwa bedzi nenyika inenge yasaririra pane nyaya yekuvandutsa magariro evanhu. Isu tiri kutaura kuti hurumende itsva yava Mnangagwa yakaona kurireza kwakanga kuchiitwa nehurumende yanga iripo yemag40 iri kupa vanhu vechegutu nevekunoto nevekumashwesa nedzimwe nzvimbo kuti sekwende yedenda rekorera haichazofi yakadzoka zvekare kuno, sekwende yechirwere chetyphoid nezvimwe zvinokonzerwa nekuti hurumende haisi kuita basa rayo kuvandutsa upenyu hwevanhu. Izvozvo taakuzvinhadzira dando kunobva korera.
Vachitaura pamusangano mumwe chete wavaita nevagari vemuchegutu, gurukota rezveutano Dr. David Parerenyatwa, vati dambudziko rekorera haripere kana nyaya dzemvura nekuratwa kwemarara dzisina kugadziriswa mumaguta munogara vanhu.
Chirwere chekuti kana nharaunda yedu yetsvina, kana mvura yedu isina kunaka, isina kuchena, kana tsvina yedu tinoita ichirega kutosvika kwainofanira kusvika, zvirimo ngomu kujamuno. Kana tichitengesera mango paruwanda vasingabvumirwi, izvozvo zvinotipa korera. Izvozvo zvinotipa korera. Tichade kurwata hwani, vamwe havadi kuzvitaura zvokuti illegal burning zvinoti. Saka tikangoregera kuchenesa mvura, tikarega kuita matoireti akachena, tikarega kutora tsvina yamawesti, tinoramba tine korera izvozvo.
Kusvika pari zvino vanhu vanodarika 55 varapwa manyoka anofungidzirwa kuti mucherechedzo wekorera, uye vamwe 45 vakambochengetedzwa muchipatara vachiongororwa kuti havana korera here. Kushanya kwaitwa nemakurukota ehurumende aya kunotevera kwakaitwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT vaElias Mudzuri nemusi wechipiri. Ndakamirira Studio 7 muchegutu, ndini Arthur Chigoriwa.